manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 1/2025 Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tinovimba kuti mapinda mugore zvakanaka ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera gore ra 2025
iye zvinoizvi vana vakuda kuvhura chikoro zvakadai pavari kutsika pacho vari kuuya muzimba vachisoita nekorera muzimba Glenview inzvimbo inotyisa ingade iriyo yekuti vakaona zvaakupashaira kudai vokurumidza kutora action
chimwe chikoro chemuHarare chinogona kutadza kuvhurwa nenyaya yemasewage vanhu gumi vafa muAmerica vamwe vakakuvara muchiitiko chinonzi chinogona kuva chiri chine zvekuita nezveutororo Ii ndiyo mimwe msure nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino kupemberera gore dzva ra 2025. Vachinyora padande mutande ravo reX haimbonzi Twitter, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanovimba kuti gore rino rinenge riri gore rine tariro nebudiriro uye kuvawo nerunyararo. Ofisi yava Mnangagwa yakazivisa kuti vachange vari pamujikandige vachange vari pazororo kutanga nezuro. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyorawo padande mutande ravo reTwitter kana kuti X vachiti mbiri yose inofanira kupiwa musiki vachuirawo kuti munyika muve neshanduko uye vanhu vakwanisewo kurarama zvakanaka zvizvarwa zveZimbabwe munyika nekunze zviri kutumirawo mashoko kuStudio 7 zvichitaurawo zvazvinoshuvira mugore rino Vakawanda vanoti vanovimba kuti upfumi uchagadzikana. Tichakupai mashoko aya muchirongwa chinotevera. Vanhu gumi vafa vamwe makumi matatu vakakuvara mushure mekunge mumwe mutyairi wemotokari avatsika nemotokari panosangana migwagwa ine mukurumbira inoti Canal and Bourbon Street kuNew Orleans muAmerica munguva shoma shoma vachangopinda mugore dzva matikitiva AFBI ari kuferefeta nyaya iyi pachifungidzirwa kuti ine chekuita nenyaya dzeutororo Asi zvinonzi munhu ari kufungidzirwa kuti auraya vanhu ava afawo mukurwisana nemapurisa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati hapana chikonzero chekuita mhirizhonga inotyisa seyaitika kuNew Orleans iyi. Vakamirira kutora mhiko semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatiwo vari kuchema nevarasikirwa nehama nevakuvara vakatiwo vari kutenda mapurisa eNew Orleans ari kuratidza ushingi mukuferefeta nyaya iyi. Vabereki vane vana vanodzidza pachikoro cheGlenview 2 High muHarare vari kudya gaka neminzwa yaro vachipomera kanzuro yeguta reHarare mhosva yekutadza kugadzirisa dambudziko remasewage ari kuyerera pakati pechikoro ichi kwasara mavhiki maviri chete kuti zvikoro zvibvurwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Masuwe jepa chikoro ichi ayo arikuyerera kunge Rwizi anonzi akaputika gore rapera muna zvita apo kotoro yetatu yekudzidza yainge yopetwa. Muzvare Sheli Mukono mugari wemuGlenview uye vane mwana ari kunotanga kudzidza pachikoro ichi vanoti havafadzwi nemamiriro esuweji iri kufashaira pakati pechikoro ichi.
Inini semubereki ane mwana ndidzidza panapa hazvisundikira zvakanaka ende mwana uyu ari kutanga form 1. Situation iripo haiiti ndiunze mwana wangu ndiri kutocheka kana kutomuunza panapa nezviripo zvino. Saka ndiri kutiwo kanzuro tachema nayo iyo kanzuro haisi kuti bidera pachena kuti problemu yayo ndeyei.
Mumwe mugari wemuGlenview muzvare Chipo Chimozhoro vanochema nekuti kana dambudziko resiweji iri rikasagadziriswa vana vachabatira zvirwere zvakafanana nemanyoka ekorera.
Iye zvinezvi vana vakuda kuvhura chikoro zvakadai pavari kutsika pacho vari kuuya mudzimba vachiswaisani korera mudzimba. Glenview inzvimbo inotyisa ingadei iriyo yekuti vakaona zvaakupashaira kudai vokurumidza kutora action dai vaedza nepavanokwanisira kuti vakurumidze kutibatsira nekuti iye zvino taakutyira utano hwevana.
Nhengo yesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association muzvare Joeline Kachuru vanoti kanzuru iri kukundikana kuita basa.
Kunyange mukuru wechikoro ari kuedza nepaanogona kuti anga achibatsirana navo kuvatengera nezvimwe zvavanenge vachiti zvinodiwa but vashandi vecity of Harare naiyo kanzuro yachina vakuru vavo vakazorora vanoita basa ravo vachinonokera. Isusu chatiri kukumbira semaresidensi ndechekuti dambudziko iri ngarigadzirwe zvachose richipera kwete kuti nguva nenguva pagrenzi yaichi panogara pakazarasiwa.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vatenda kustudio 7 kuti vari mushishi kuedza kugadzirisa dambudziko iri.
Pane maspace akaiti tsvagira kuti tigadzirise zvinyatso idzi patinoimba zvinenge zvaita pachakuti zvikoro sazvavhukwa.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rebazi rinoona nezvedzidzo yepasi asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi iri vapatrick Zumbo vati havakwanise kutaura nezvemasuweji sezvo riri basa rekanzuru. Kanzura wemunzvimbo yeward 30 muGlenview munova mune chikoro cheGlenview 2 High ichi vaCharles Chidagu vaudza Studio 7 kuti kunyange dambudziko resiweji iri riri kugadziriswa pachikoro apa havangavimbisi kuti harizodzoki zvekare muchinguva chipupi chinotevera.
Ya zvokuti nditi hangu pakanga pagadzirwa nomba yasofa kukutika handidi kuti ndinyaya yekunyepera vanhu chikonzero zviri pasi pevhu hatinyatsoziziva because mapaipi anogona kunge vatokolapsa probably 200 meters from this point anogona kutotanga futi kuita chii kuita problem. So tinongotarisira kuti kana achipaita after another problem tikasire kuenda zvipapo tono action.
Studio 7 yatenderera pachikoro ichi ikaona masuweji achierera mamwe achinopinda mudzimba dzekudzidzira. Asi dambudziko iri harisi kuitika pachikoro apa chete asi nemunharaunda yakakomberedza chikoro cheGlenview 2 High. Gogo Loveness Chatambudza mugari wemuGlenview vanochemawo nekuti masuweji aya aita kuti ukama hwevavakidzani vemunzvimbo iyi huve hwakaipa chose.
Pakuvakidzana hatichatowirirani nekuti mvura inewotawei juraho ritorina maburi ewotawei asi vari seiwo vari kuti munhu nesvina yacho saka hapachitorina kugarisana. Krismas takangotambira musvina kudai hauzviri panze haurari panze mufunge mino zvedu izvi dzaakungofema tsvina chete.
Nekuda kweutsvina hunounzwa nemasuweji aya pari kufungidzirwa kuti murume akashaya nezuro muGlenview umu mushure mekuita manyoka anogona kunge akaurayiwa nekorera. Asi kanzuro yanga isati yataura zviri pamutemo kuti ndizvo here kana kwete. Mumakore adarika nzvimbo yeGlenview ndiyo yaiwanzotanga kutekeshera zvirwere zvemanyoka nekuda kwekushaya utsanana hwakanaka zvichikonzerwawo nenhau yemasuweji iyi ayo anogara achiputika nekuda kwekuti mapombi anofambisa tsvina iyi asakara sezvo ave nemakore aiswa ukuwo huwandu hwevanhu huchiwedzera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page yedu mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakare mara vanoti gore ra 2024 rakange rakavaomera zvikuru sezvo vazhinji vavo vachiti vakanetseka kuwana zvakawanda zvavaida zvinosanganisira chikafu, kodzero dzavo dzedzidzo dzeutano nemabasa uyewo kuti vakasangana nerusarura muzvirongwa zvinobatsira veruzhinji zvaitungamirirwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira oga. Asi vamwe vanoti gore ra 2024 raive rakavanakira sezvo vakakwanisa kuwana chouviri kubva muzvirongwa zvavakaitirwa. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mumwe akaremara amai memory masunga bekwa 12 kwachiri mudunhu remasvingo vanoti dambudziko guru ravakatarisana naro mugore ra 2024 raiva renzara yakakonzerwa nekusainaya kwemvura zvakanaka mwaka wapera wekurima zvikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nyaya yenzara nedraut gore rino yakatarisika zvakanyanyisa. Tingati munhu wese zvake tikuneswa nerama neurema totinyanyisisa kuti dzimba nokuti atina imwe other way yokurarama nayo.
Vanoendera mberi vachiti mugore iri vemasangano akazvimiririra vanosivabatsira nechikafu vaiva vashoma zvakaita kuti vange vachisiyiwa mune zvimwe zvirongwa zvehurumende zvekupa rubatsiro rwechikafu. Vanomirira kodzero dzevakaremara musangano redisability amalgamation community trust kana kuti DACT vaherichi vanga vanoti vakaremara vakawanda vakatambudzika kuwana kodzero dzavo.
Chokutanga tiri kuona nyaya dzeright to education dziri severely affected. Toenda kuhealth.
VaMoses Chitombo avo vanofamba neuche vanoti muna 2024 vakafara zvikuru apo vakapinda muchirongwa cheparamende chekuvandudza mutemo unobata kodzero dzevakaremara wePersons with Disability Bill. Muimbi wechidiki akaremara Deutrich Muzviba anozivikanwa nerekuti Deusta anoti akafara mugore ra 2024 sezvo akakwanisa kubudisa damba rafu rake remusambo weAfro Hip Hop neR&B rinonzi Stolen Soul.
Ine hangu semuimbi akaremara ndakafara kuti gore rino ndakakwanisa kubudisa damba rafu rangu rine nziyo dzakaridzwa kuUFM. Vanhu vakadzifarira zvisingatomboiti ini ndakafara kuti ndakakwanisa kubudirira muchipo changu chekuimba.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzi vakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti hurumende yakaita zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara vachiti bazi ravo rakabatsira vakaremara nezvikwanisiro zvakaita semawheelchair madondoro nezvekuti vabatsirikane kunzwa zvakanaka.
Mugore ra 2024 takakwanisa kutenga tinoti assistive devices zvikwanisiro zvatinopa kuvanhu vakaremara kuti vakwanise kuzviraramira zvakafanana nekuti mawheelchair. Takakwanisa zvakare kubhadhara tinoti mapecapita grants.
Vanoti vakakwanisa kubhadharira vakaremara mari dzekubatsirikana kurarama mwedzi wega wega. Wechidiki wekuchingali kumwenezi vakaovin dlovu vanoti hurumende inofanira kubatsira vakaremara nezvirongwa zvekuti vakwanise kurarama muna 2025.
Muchibatsirewo mukati menzvimbo ino matibatsirawo mubata emaoko dama kukwanisa kuraisawo mari yekutipawo tisavanhu veuremu tigogona kubatsirika nekubatsirika pava tichikumbirawo mari tisavanhu vemafisi taramba tichikumbirawo mari mumabhazi patinenge tichikwira tichipinda tinenge tichidawo mari zvekuti tibhadhara.
Asi Dr. Peter vanoti mugore ra 2024 hurumende yakwanisa kubhadharira mari yechikoro kuvana vakaremara yedzidzo yepamusorosoro vanosvika chiuru nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe 1399. Asi vanoti havana huwandu hwevana yedzidzo yepasi. Vanotiwo hurumende yakwanisa kupa mari dzekubatsirikana kune vakaremara anosvika zviuru zvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevashanu. Asi havana kwanisa kuburitsa huwandu hwemari iri kupuhwa vanhu pamwedzi wega wega. Vanhu vakaremara munyika vanosvika kuzvikamu gumi kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende muUkraine vanoti Russia yauraya mumwe mudzimai kakuvadza vamwe vanhu vatanhatu mushure mekurwisa guta guru renyika iyi reKiev nendege dzemhando yemadrones. Russia inonzi yatumira ndege dzemhando yemadrones zana negumi nerimwe, Ukraine ichiti yadonedza makumi matanhatu nematatu. Russia inotiwo yadonedza ndege dzemhando yemadrones dzatumirwa neUkraine mumatunhu akaita seKursk. Mumashoko avo egoredzva, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vati vachaita zvose zvavanogona kumisa hondo iyi gore rino. Vati vanoziva kuti runyararo haruuye nyore, asi vakati vacharwa semvumba kuti vapedze hondo neRussia. Hondo iyi yakatanga muna 2022. Vanoita zvemitambo pasi rose vari kuchema shasha yezvekutamba nekudzidzisa vanhu nezvekutamba. Dada Masilo weSouth Africa, uyo akashaya nemusi wesvondo, ave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe. Muzvare Dada Masilo akaberekwa kuSoweto uye anonzi akangorwara kwenguva pfupi. Akapiwawo mubayiro yakawanda munyaya dzemitambo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa navapadon tafumanei avo vakaberekerwa kuBulawayo. Vatafumanei vanova gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vakamboshandawo semuchuchisi ndivo vakasarudzwa kuve munyori mukuru wesangano rinorwira utongi hwejekerere muAfrica reAfrican Forum for Cultural Diplomacy, iro rine muzinda waro kuBritain kunova kwavari. Sangano iri rinotungamirirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe zvakare, vaWalter Muzembi, avakambove gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye rekushanyirwa kwenyika muhurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatapfumanei.
Ndingati history yayo yeAFFCD, African Forum for Cultural Diplomacy, inobvira kuthe mother body inonzi Institute of Cultural Diplomacy yakatangwa kuAmerica and also headquartered in Berlin, kuGermany, as of 1999. ICD is a global organization inooperate here kuUS nekuGermany ichikurudzira cultural diplomacy kunyika pasi rese as a vehicle that not soft power addressing hard power issues. ICD ichi operator global yakaona paine kodzero yekuti macontinent imwe neimwe inge ichikwanisawo kuti itewo ICD yayo inenge ichidila ne cultural issues dzinoitika mumacontinent. Saka vakatarisa nyika yeAfrica nobva vatora former Foreign Affairs Minister wekuZimbabwe and uyezve vakanga vari Minister of Tourism and Energy Dr. Walter Muzembi, vakavapa simba rokuti aiwa takupai simba rokuti muchitanga AFCD muAfrica yese in all the 54 countries. VaMuzembe ndobva vauyawo nekwatiriwo vakati aiwa tafumane hero basa uyai tishande tese yanyaya yokuti tichibatawo tiite strategic collaboration and working together. Ndokuchibatana navamuzembe ndokuchitanga kuita AFFCD yeAfrica.
Makasununga hero kutaurawo vamwe vamuinawo musangano iri vanobvawo kune dzimwe nyika.
Tingangoti pari zvino sechinhu chatiri kushanda nacho, tiri kutarisira kuti maregional blocks edu atiinawo tichazenge tiine vanenge vachibvawo kune dzimwe nyika. Tine vamwe vari kubva kuNigeria, tine vamwe vari kubva kuSenegal nokunana Ghana, tinavo vamwe vari kuSouth Africa vatiri kuzobatanidza vachipinda. Tinenge tiine advisory board yedu inenge ichizobatanidza mafomer heads of state vatiri kutaura navo. VaMuzembe vari kutaura ne number of former heads of state vari muSadak, vamwe vari kunana Kenya, zvino vamuzembe vanga vari former foreign affairs minister and vakambopindawo futi vachikwikwidza ku UNWTO. Saka vane ma presidents nema former presidents avanoziva vari kuzobata mukati me AFCD.
Mune zvimwe zvirongwa here zvamati mapinda zvekubatsirawo kunza utongo wejekerere kubva paraumbwa muna Gunyana?
Yes, as you know, we have recently just been incorporated, but itine program yedu ya chaka ita line up. Mune nyaya dzakawanda dziri kubata bata mu Africa, tine Sudan. Mkatarisa Sudan kune hondo yuri kupisa chaiko. Kashuka kunana Mali, kuna kunana Burkina Faso, kuri kupisa chaizo. Iye zvino kuMozambique, kuri kupisa chaizo. Ma countries atiri kutarisa as AFCD.
Iro sangano rinenge rine nhengo here uye vanenge vachipinda sei kana kuti nyika ndozvinoita nhengo?
AFCD tinotarisa mentorship program. It means vanenge vachida kupinda sema individuals anogona kuuya, vachida kupinda sema civic organizations or whatever anogona kupinda, mahurumende anogona kupinda, nyika inogona kusubscribe. Tirikuda kuita yatinoti think tank.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reAfrican Forum for Cultural Diplomacy, vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vakamboshandawo semuchuchisi vapadon tafumanei vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakamirira kutoreswa mhiko yekutungamira nyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachabatana nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nevamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vaBill Clinton, vaGeorge Bush navaBarack Obama, kuchema vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter vakashaya nemusi wesvondo vave nemakore zana. Mutumbi wavakata uri kutarisirwa kubva pachipatara cheFibb Sumter Medical Center kuAmericas George kudunhure Georgia nemusi wemugovera uchiendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravakaberekerwa iri usati waunzwa nendege yavaishandisa muguta guru reWashington DC nemusi wa9ndira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mutukanganyauye nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano Reconcerned Citizens Zimbabwe.
VaJimmy Carter vanga vari mutungamiri anga akakosha not just muAmerica asi pasi rose. Tikatarisa kuti pane nyaya mbiri dzavanozivikanwa nadzo dzekuunza peace between Egypt neIsrael, nesu kwedu kuZimbabwe vakatibatsira kuLancaster House. Saka nemaelections anoitwa pasi rose, Carter Center is the flag staff yekuona kuti genuine cannot legitimate.
Munoona pane zvingadzidzwe here nenyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Zvinoratidza izvo kuti vanokoshesa vatungamiri vakambotungamira nyika ino yeAmerica, nokuti hazvisi nyore kuti uve the president wenyika ino, nokuti kune vanhu vakati wandei and mionero yavo inenge yakati siyanei une wandiwo. Saka ukazoona wazova mutungamiri wacho wakakosha, asi paunopedza temu yako zvakanaka vanokuchengetedza paunenge washaika.
Tinoona zvakare ivo vaJoe Biden vanga vari kutotaura kuti mahofisi evashandi vehurumende achange akavharwa musi uyu. Zvinorevei izvi?
Zvinoreva kuti is one of the most important people who have been a president in America. Nokuti hatisati tambozoona izvozvo zvekuti kunoitwa federal holiday for a death of a president, nokuti tinoziva pakashaya vaGeorge Bush vanhu vakaramba vachienda kubasa nezvakadaro daro. Saka ndirikuona kunge ilegacy yavo yavari kupiwawo kuti vakaita basa vachiri pano pasi nesu.
Tinoona zvakare kuti nemusi wa20 vaDonald Trump avo vakakunda musarudzo ndo vanenge vachigadzwa, asi kuchema uku kuchaitwa iko musi wa9. Tingaonawo vamwe vakadai savaTrump varipo here pachiitiko ichi.
Ndiro zvakanakirawo nyika yeAmerica pakuti pavanenge vachema nasemapresident, izvi zvematongerwo enyika zvinombochewa zvaiswa padivi kuti vanhu vave vakabatana. Nokuti ivowo mapresident acho the club of their own and vashomana ndinoona zuva iroro rinenge riri rakakoshekedza kuti va celebrate upenyu hwemumwe wavo and va Trump vachizoinaugurate on Saturday.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Ringai vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7 makadi aiwa igorira kanaka dibaba chinogurei totenda 2025 yatapinda iyi chinhu chandiri kungokumbirisa ndechekuti icho vapostori kunyanya vatendi ngatizivei chinonzi gorei dzva vatendi ndivo vanhu vari kuenda kuipisa zvinhu munyika. Ndivo vanhu vari kuenda kupandukira nyika kuipisa nyika kushatisa nyika ndivo vanhu vari kutodeurisa ropa munyika vatendi vapostori kunyanya mapostori panguva yemaelection yakaitwa maelection takaona vachishandiswa nezanupf navamunangagwa vakuru vemachechi nenyaya yekutsvaga mari vanhu vari kuumbira machechi kutsvaga mari urombo nepovhati nehungry ndozviri kukonzera kuvhura machechi maningi kutsvaga mari saka vakavana pavanopuhwa mari vanomhanyira kupolitics unopuhwa mari gore ratapinda iri ngatishanduke titendeuke tose tive vatsvene ndokutendai mazvita nerajesu baba chinogura
igore dzazvichiti epiwe vashamarari vedu tiri kutokoropotedzai mukunge makapinda mose mune zvakanaka mugore ra2025 tinokoropotedzai mose vashamarari vedu vakadiko kwamuri kuamerica uko munotipa masaisai yakanaka tatikoropotedzei vese nevateereri vestudio 7 makadiko negore dzazveiro makurukoto hipi
zuvai negore idzva nemakurukoto egore idzva. Ini ndozi tarisai wata ndobva kwachirumanzo kumusha kwangu asi ndogara zvamugwero muna 2023 april 2023 ndakaita problem yainzi ndine power obstruction ndaizvimba dumbu ndisingagoni kuenda kutoilet ndobva ndaenda pachipatara chinonzi George Mukhari chiri kurangua kuVictoria vakandoopareta vakandiisa inoi stomabek saka iko zvino handiiti tsvina nokusure vakadaivhida kuti tsvina yangu ndive ndinoita nepadumbu ndobva ndoita napo mazuva ano asi problemu yandiinayo ndeyekuti bhiri rangu randakapuwa kuchipatara uko riri kundiremera kuti ndigone kuribhadhara nokuti mazuva ano kuti ndigone kusevenza ndine chibhegi chechichi kana kuti kunditsvakirawo mhuri yangu cheuviri ndine chibhegi ichi zviri kundiremera mari yandakashaisha kuchipatara ine bhiri rangu randakai ndinofanirwa kubhadhara rinoita iro 314,000 saka pamwedzi pega pega ndofanirwa kubhadhara around 3,000 kuti ndigone kuona dokta nokupuwa mastomabik but problem yandave kuita ndeyekuti inini ndapora gore rese rapera iri 2024 ndaenda kuchipatara asi pane mamwe mwedzi yandaigona kusaenda nokuti ndaisingagoni kuwana 3,000 yacho pese pandoenda kuchipatara ndofanirwa kubhadhara 3,000 iyo kuitira ndigone kupuwa mastomabik acho kuona dokta kuti andipe zuva rokundoopareta rei asi problem yangu ndeyekuti pandoenda kunoona dokta kuti ndiye oparetwa rini dokta anongoti come next month yacho ndofanirwa kubhadhara futi 3,000 saka mari iyo iri kundo ndinoitsa kuresa plus mari yechikafu plus kurenda kwandaichiita inyika kuzina ndichisiri muchipatara ndakadischargewa muna June but since June ndeichingonzi come next month kuti kuoparata kuti tiite stoma reversal vanoiti stoma reversal kuti vagone kujoinidza uro hwangu kuinde peki kuti ndigone kuita tsvina nokusasa saka handisiiwo ruzhinji rwezimbabwe vanogona kundibetserawo mugona kundibetsera nemari yekuchipatara especially ndiyo yandinochema nayo iyoyi mari yekuchipatara handisi kudoikwanisa zvasichese kana pane vanenge vachigona kundibetsera ndogona kuvasendera account number yandakapuwa kuchipatara iyo yandofanirwa kubhadhara muthat account pamunguda ndingagona kuoparetwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nesu isu hatina kwatakarerekera. Aiwa vatereri musakanganwe kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM apo tiri kutarisa mhemberero dzegore dzva tichinzwawo zviri kushuvirwa nemi vatereri gore rino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera gore dzva. Chimwe chikoro chemuHarare chinogona kutadza kuvhurwa nenyaya yemasewage. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Olamgela, Msagazan, we Studio 7, Wolesitato, Msaga 1, Sivangela, 2025, Mutabaka Nguven, and Avenizer to Lamsang.
The winds must feel a cool. Jalo lokuthi ubona abantu bathi asinakusindukela abantu bahlale ezimuli zabo sifala amapati sifala nje kungekho konke lokho izisebenzi zabo zingakwenelisi bekukubi.
UZulu weZimbabwe usungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika kwemnotho.
Ukuthi kulobubele kumbasoze ube khona kunzima ukutsho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumente olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi izulu leli lizaqhubeka lisina ezigabeni eziningi. Umtshayeli wemota enkule ubulala abantu abalitshumi abathekezelela umnyaka omutsha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe usungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho, njalo lisithi kubuvilibana phambili. Lanxa abalezinto zabo betshone besidla ezimnandi, njalo benatha abanye bebesidla ingqweqwe zomlomo, futhi besithi kulutshwane abakukhangeleleyo lonyaka, nanku ilizwe libhekane lendlala edalwe ikoma komkhathi kanye lokusilela kwemisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Ibiyolde inebizo ngoba nxa isikhona isikhona kunokuthi hayi amafektari amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayiphumule. Yebiyolde, kodwa iqiniso kathi bengaphumuli abantu izisebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khona okuncane abangakuthola. So bekunzima sibili kakhulu, njalo lokuthi ubona abantu bathi asinakusindukela abantu bahlale ezimuli zabo sifala amapati sifala nje kungekho konke lokho izisebenzi zabo zingakwenelisi bekukubi. Njalo 2025 ke samngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebe ku-informal sector, izimra ila mapolisa ebangela bebathathela impahla bevala ama-shop abo ezomnotho lezo zifile. Ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo, kodwa zibe njengabantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekhulisa lezimuli zabo.
Kuyini elikukhangeleleyo lonyaka?
Asikhangele ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze. Ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole usenzele ukuthi ayi-production, iqiniso yokuthi ezomikhono bezahlala zokuziphansi. So njengezisebenzi zahlala zokusibhizisa ikhaya. Okunye besekukhayela ngenxa ibhajethi sihle yasiphika, kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazweli izisebenzi ayehlisa ama-tax la abhadalwa ngabantu mani makhulu kakhulu. Abantu bahola imali ephansi besuke labo futhi babe le-tax ephezulu, besuke labo futhi bethekswa imali zabo bayingena ngale uma-city council babhadale o-VAT, bayingena ezitolo babhadale i-VAT. Into esikhayela engazonke lezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi. Okwesithathu besikhanye njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe lamandla, enxa ibe nganceda ukuthi lasi sisebenzi sibe thole i-platform national platform yokukhulumisana lohulumende labathathi be lesisebenzi ingaja zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini kwancetshana njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela isisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi imvula le izaqhubeka inetha ezigabeni eziningi kuyanaliviki. Kodwa abanye abalimi bathi babhekane lohlupho lokusela inhlanyelo lokuhlasela kwemihogoyi, kukanti abalathemba lokuthi izulu lizaqhubeka lesina baze bayevuna. Ukuze sizokunengi ngalolu daba, sixoxele lomnumzana Thandeko Zindimkandla, ingcwethi kwezokulima.
Eqinisweni ukuthi kulobubele kumbasoze ube khona kunzima ukutsho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hayi kungathi khona kuzaba ngcono kulomnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona ayisokumilile lanxa kusenqagaleni, kodwa kukhanya kumile kuhle njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona lanxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi uvele bebungasekho, lakho kutshengise ukuthi hayi engxenye lakho ezifuyweni laba abantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zezingcono, laba abafuna ukuthengisa lalaba abafuna ukufuya engxenye siza kuba ngcono, kodwa izigaba sozifana nabanye leqiniso lokukosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Iye liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi, laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba, lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yibo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasimini okulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kuba nzima ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona, bazathenga naleyo inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono ke lapha ekulime nalubu uhulumende kulamathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa ke mhlawumbe imigelo mbi imfole ngaba mbili bemthatha akufanani. Abantu ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugatshompo, kanti ugatshompo ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba iba iningi laba lisemakhaya kuzabasinda.
Lo ngumnumzana Thandeko Zindimkandla, ingcwethi kwezokulima, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomuntu obetshayela imota enkudlwana empondo zankomo namuhla, obulele abantu abalitshumi kwalimala abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 ngesikhathi bethakazelela usuku lokuqala komnyaka omutsha eNew Orleans khonapha eMelika. Amapholisa ensitha oFBI athi umuntu lo abathi ngosebenzisa amandla okwedlula amalawulo akwaziwa ukuba ngubani, njalo ungene emgwaqweni obugcwele abathakazelela usuku lolu wabachaya ngemota wadubula abezemthetho bengakambulali. Umeya wedolobha leli nesiphathamandla samapholisa bathi sokuhlolisiswa isehlakalo lesi esenzakale eFrench Quarter okugcwala izethekeli zeMelika leza kwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi nomnyaka omutsha. Mongameli Joe Biden uthi uhulumende uza kwenza konke okusemandla nakhe ukunceda bonke ababhekanele sehlakalo lesi. Ibutho lakwele Ukraine lithi namuhla liwusendiza mthina ezithwala amabhomba ama drones ezingamachumi ayisithupha lasintathu 63 phakathi kwezidlula ikhulu eziphoseleyo kwele Ukraine ngele Russia. Indizamtshina lezi eziwiswe ngele Ukraine bezihlasela amadolobha afika phose ichumi. Lokhu kubikwa bezindaba abe-Associated Press. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kwezi phathelane la okwenzakala kulezi zalane zakwamanye amazwe lezi zalane ezidabuka eZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube eStudio 7 uxoxa lo nkosazana Mildred Nkomazana othenga ethengisa impahla eseDubai.
Ngalesi sikhathi lapha yisikhathi sewinter, okuyisho ukuthi isikhathi somkando. So sengihle ngaqalisa nje namhlanje ngikhuluma nje kanje ngilamabhokisi amabili alayinileyo lapha, ngingasabali elinye lelilisuke laba yingxenye ngasengigcwalisela ngezami impahla. Sesiqalile nje ukuthi siwode impahla zomkando. Kanti futhi silamanye amabhokisi ababe befuna ukuwoda impahla zabantwana, befuna ukubona ukuthi iquality yempahla zalapha zinjani. Silazo ezinye ezisendwandle njengoba nje kulesi kithi lesesikhona eMozambique basitshele bathi bazositshela maye ukuthi betholile indlela yokuthi bakhiphe amakhontena. Sinamabhokisi ayi-2 asendlele nawo kulawayo. 2024 sizothi sikwazile ukuthi sizame, akuzange kwafana.
Nxa sikhangela udaba lweMozambique khonapho kuzokuliphazamise kakhulu ubhizinesi lenu ngoba impahla zenu zidlula khona ngale phela.
Ya khona kulama-delays akhona, kodwa kwamanje besingeke size siwaqamba mangokuthi ayise kusiphazamise kakhulu. Akakhona ama-delays lapho nalapho, kodwa sisancenga. Ama-companies esebenza ngawo asancenga, okuhle nakakhulu ukuthi bayasi-update. Njengale yona ithethe isikhathi esidenyana kulalesi ekade sisikhangelele, kodwa ama-updates wona siyawathola ukuthi hayi sesebefikile e-port ngaseBeira, balindelele ukuthi babone ukuthi baphuma kanjani ukuze ama-truck angene ukuzodonsa ama-content.
Iye kungadonswa nzima khona ngale Mozambique lizayenzani njengoba kuhlupha kangaka ukuthi enxele kweniliswa?
Kulokhana asingeke size sihle siqagile njengamanje sikuzwayo sizwa ngabona la ama-Korea companies ukuthi yenza njani. Kungasehlula uma kukuthi kuyabe sokungathi sokusiba nzimanyana, bayasibika futhi basazi sokuthi hayi lapha mali ibona kunje, lingabona sokuthulisele kutho ukuthi laphana phambili kunzima. Kathi vele nakuma-e-cargos sihleli sikhona nje ukuthi uma kukhona okumele kuphume kuyaphuma, kanti ngezinye izikhathi babe bekhona abanye abafowethu ukuthi uthole ukuthi umuntu nanku sokuphuthuma ukuthi aye ekhaya, athi ukuthi ngekhaya kodwa ama-suitcase ami a-empty. So silokuncedakala khona lapho ukuthi uyabe khona uyabe hamba ekhaya uyasihambela lawo. Like njengamanje nginayo uphuma yokusasa ole mpahla abafuna impahla ze-New Year, bangathengelanga abantwana impahla ze-New Year, zikhona eziphuma yokusasa, zikhona ezinye beziphume kakade nje. Silokwenza kanjalo o sifake kuma-Korea companies la awe.
Ye, ngamaphithana kutshela abantu ukuthi vele uthume izimpahla zenjani.
Kubalaleli abangakazi bezwe ngumili Dubai runner udla kude Mildred, abanye abaningi bangazi kanjalo. Ngama handbags, izicathulo ngikhuluma ngezicathulo, ngikhuluma ngezicathulo from abantwana abancane kusiya ebadaleni. Ibedding ngiyakwazi ukuthi layo ngiyisose. Abafuna inwele nakhona ziyatholakala esezingeni eliphezulu.
Ye, usinike inombolo yakho phinde uyiphinde khonapho.
Bangangithola ku-Facebook page Mili Dubai runner. Ma lapho ucofa ucheck ama-details uthole ukuthi kune-email, bangakwazi ukuthi ba-email lapho, kumbe inamba zami ezomakhalekhukhwini abangangifonela kuzo kunye ne-WhatsApp. So inamba engisebenzisayo +971 522 70 1667 +971 522 70 1667.
Lo ngunkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe osebenza kwele United Arab Emirates obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseDubai. Izizala nezemelika zikhuluma ngoye ngomongameli uJimmy Carter kulandela ukufa kwakhe ngesonto eseleminyaka elikhulu. Intatheli izindaba yeVOA uScott Stearns uxoxa lozulu ngembali kaCarter. Ovela eCalifornia uSheryl Jones ekhuluma ephandle kweWhite House uthi uJimmy Carter nguye umongameli ayamthanda ukwedlula abanye bonke.
He was just a good man, a decent man. Honestly,
waye indoda eqotho, indoda emadodeni. Abantu abanjengaye abasekho kuleli.
UKit Benz owaseTacoma eWashington ukhumbula kakhulu imisebenzi kaCarter ewakhela abaswelayo imizi.
There's a number of Habitat for Humanity housing near where I live. And his dedication to helping other people, I think that's the primary purpose for all of us in our lives.
Kulezindlu ezakhiwa inhlanganiso yeHabitat for Humanity eduzane lalapho engihlala khona. Ukuzinikela kwakhe ekuphathiseni abantu kungumzekeliso omuhle kuZulu. Kuyadanisa ukuthi asisafuni ukuphathisa abanye.
UCarter waveza ukuqatheka kokuphathisa abanye, kutsho uNatosha Walker owe Virginia.
You're a public service, you're here to serve people. So that's the most important quality, and leading by example.
Nxa ukuhulumende kumele usebenzele abantu. Yikho kuphela okuqakathekileyo. Wayefundisa iBhayibheli. Nguye owabumba imhlanganiso yeHabitat for Humanity. Le yimzekeliso emihle eyokuthi kumele sikhokhele njani lobudlelwano lezinye izizalwane zeMelika.
INew York Stock Exchange ithethe imizuzu embalwa eyokukhumbula uCarter ingakavuli ngomvulo. Ohlala eNew Jersey uDolores Spivak ukhumbula imisebenzi kaCarter eyokuphathisa izizalwane zeIsrael lePalestine.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights.
Impilo yakhe iyangimangalisa ngoba ngumuntu owalwela amalungelo oluntu. Ngizwa injabulo emangalisayo nxa ngikhumbula isivumelwano seCamp David.
Ukufa kukaCarter kupha uZulu ithuba lokufunda ngempilo lobukhokheli bakhe, kutsho isizalwane seConnecticut uKim Potvin.
I think a lot of the policy that he was involved with that I wasn't aware of, and also just kind of the economics and history of that time.
Bengingazi okuningi ngemibono yakhe kumbe okwakusenzakala ngesikhathi sobukhokheli bakhe. Ngakho ngibona sengathi sifunda okuningi kumbali yethu.
Airplanes, Georgia, lapho uCarter azalelwa khona uSandra Walters ukhumbula umngane wakhe akhula laye.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished so much that who could be sad.
Sibonga uNkulunkulu ngokumvumela ukuthi aphile okweminyaka elikhulu njalo afeze konke ayifuna ukukufeza. Ngibona sengathi waphumelela kakhulu ngoba akulula ukuthi umuntu owazalelwa edolobheni elincinyane elifana lele Plains eGeorgia engumlimi abe ngumongameli weMelika.
UCarter uzabekwa ePlains ngemva kwenkonzo ezaphatha eWashington mhla ka 9 Zibandlela. Udabalolu luqoqwe intatheli izindaba yeVOA uScott Stearns.
Abesifazana bathi bekunzima nyakenye eZimbabwe ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Bathi kusakude phambili ukuba kulingane amathuba abo lawesilisa ikakhulu kwezombusazwe. UAnastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kugqitshe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali lemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele kulesilesiuyelaaulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga le South Africa uthi ibhizimusi lakhe veliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Novula Mguni onilunga ledale lePhalamende kobulawayo.
Elimino le khona ayisile efana laleli khona ngo 2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyile ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-Section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana, ngakho ke akulamuntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Bathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lePhalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masosha, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka sihlukuluze thina yikuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeniyo ngesikhathi secampaign kube kuhlukuluzwa ngokuethiwa amagama achiyachiyeniyo omama bakupolitiki bathole nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo o isebenze isebenza uma kunhlanganiso lezi abatholi support, emotional support, ukuthi baba bethwele wonke umuntu emahlombe kodwa akula muntu okunjani othi hayi mana nguthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukuba amele eZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Uyasijabulisa ukubona impumelelo eyomnye umfazi.
Kulabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumoyi uLuciyasini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi owayethanda kakhulu ngabantu, ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
So isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, yephu mnyaka omutsha. Sizothanda ukusho la mazwi especially ukuziphatha amandla zethu zezanbif ngokuqala kuzo zona lezi ezihlala ziphathana nembono yethu, kodwa iqiniso zibe zilazi ubelieve kawule nobaba uJoseph Chuma ukuthi bekhuphule phela amandla behambise umbiko kuhulumeni wezanupf futhi azame ukuthi kulo mnyaka asebenzele abantu, abazi ukuthi abantu kuyini, akwazi ukuthi abantu bayibo abaqhashi babo, yithi amabhosi wabo ngendlela abasiphatha ngayo imbi. Uhulumeni azame ukukhuphula amasosi njalo azame ukuthi isystem yakhe kagovernment akwazi ukuthi ezinye izinto ezidingwa ngabantu kuhulumeni azithole ebulenjini be-internet online.
Studio 7, Studio 7, yalibengelela abasakazi ba Studio 7, ngibingelela lonke, ngiyalithanda lonke. bese mbingelela umndeni omkhulu umndeni wezaphu amazaphu wonke ntisalibonane eminyakeni emutsha hami nasento egalakazi ngasemphakathi eminyakeni omutsha asisebenze nzima asisebenze nzima ilizwe liyasidinga abantu bayasidinga
Studio 7 ngidiye epinyuye basakazi ba-Studio 7 epinyuye basakazi ba-Studio 7 mina kahle umbuzo wami ukuthi kahle abantu bezanuphefu ma bathi Zimbabwe ku-right angazi ukuthi uba ku-right kubo ezindlini zabo noma ku-right kuphi angazi kahle abantu bezanuphefu bayenza abantu basezimbabwe isiduli sokudlalela amazinyane kahle azobe gibela esehle egijima esidulini agibela esehle egijima esidulini angazi ukuthi abantu bezanuphefu bayibona kuphi into manje siyasokola silapha emazweni siyahlupheka emazweni bo-South Africa manje sizingelwe engathi ngomvundla sizingelwe emini nasebusuku
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo
Zimbabwe
sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kamasikhandi odabuka kogodlwayo ozibiza ngegama elithi FD uSmile Sechichi lapha uphethe idlalade lakhe elitsha
bagito bengelelayo ngiforward Dube odawuka eFlabusi endaweni okuthiwa kuseSilala Tshani odawuka khasengathele kosikuda maturuwanga si emculweni sengihambe ngaphose 2 years ngathi 2 years manje leli idlalada lami lesibindi okuyi-EP ingoma ezingu-5 ngokomculo igama u-FD uSmile Sechichi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bayangifonela enambeni zami ezithi 0739828992 or bazangithola kumaneja yami uSikhanyisiwe Jali enambeni ezithi 0783585826 ikho la abasithola khona ma ukuthi bafuna ama-USB yiwona esinawo then online umusic wami ukhona wonke ama-digital stores ngegama Forward Dube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
okokuqala nje ukuthimba khombisa ukubahlonipha kakhulu njalo ukuqhubeka ngalo mnyaka omjangaka abantu bakithi baziphathe kahle bangathandi into zezimpi zokulwa belimazana okungela sidingo abantu bakithi abakhombisana ukuthandana besibekane bebambisane ngezandla ba-living and working together kuyasiza kakhulu njalo futhi nalabo abashayela izimoto bakithi lingashayela izimoto niphuza mponjwana bakithi impilo zenu siyazidinga kakhulu
I'm
Nangonge umculi uFD uSmile Sekhithi ekhoxa lapha nalo Ntungamli Nkomo weStudio 7 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe lisiqhiba lapha uyolivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale libe lomnyaka omuhle omutsha.